Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, chikunguru 4, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemapato ezvematongerwo enyika vofara nekudomwa kwevatongi vematare edzimhosva achanzwa nyaya dzemhirizhonga. Komiti yedare reparamende inoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu kana kuti Labour and Social Welfare nhasi iri kutanga kunzwa mhosva yekutyorwa kwekodzero dzevashandi iri kupomerwa vamwe vakuru muboka rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika reimmigration.
Nekuminota maringe nemafambisiro ari kuitwa nyaya iyi, takabudikidza zviri kuitwa kune mamwe makomitis, ndoona sekuti yedu iri kunonoka kufamba.
Vechidiki vebato rezanupf mudunhu reHarare voronga kufora mumigwagwa mangwana chipiri vachitsigira mashoko avamunangagwa ekuti sarudzo dziitwe murunyararo. Asi kufora uku kunoonekwa nevamwe sekupikisa kufora kwakarongwa neMDC Alliance mangwana akare.
Iye muchirungu tingatoiti parallel match, nokuti madonzvo ari kufamba kwavari kuita kwakatosiyana. Hakusi kuti avari kufamba vachiti tinoda kuendeswe elections, avari kuti ha hatii kuendeswe elections. Aiwa, mukazvitarisa zvinotongoenderana, ndosaka ndati parallel match.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemapato ezvematongerwo enyika vanoti vanofara nekudomwa kwevatongi vematare edzimhosva achanzwa nyaya dzine chekuita nemhirizhonga. Aka ndekekutanga matare akadai achiumbwa munyika nechinangwa chekuedza kupedza mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika munguva dzesarudzo. Mutauri wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauri webato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP mudunhu reMashonaland West vadzimai Chitsungo vanoti vanofara nekudomwa kwevatongi vemhosva vachiti zvichaita kuti vanoda kuita zvemhirizhonga vatye.
Ai, danho rakanaka nerirwaiza kuti its true, which zvinhu zvakanakawo futi kana tichipinda muelection tonge pane vanhu vanotaridza kuti pakaitika mhosva, pane mamajor stage varipo vachidhita nenyaya iyoyo.
Vanoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa muMashonaland West vakuda kwache chigumo vanotsigira vachitsungo vachiti zvinofanirwa kusvika kumapurisa. Vachigumo vanoti panofanirwa kuita hofisi yemapurisa inoferefeta nyaya dzemhirizhonga sezvo kuri iko kunofira nyaya dzakawanda dzemhirizhonga.
Isu kwatiri kudanho iri danho rakanaka, asi hurumende inofanira kuenda kugadzirisawo pamwe patinoti dziko redu inyaya yeripoting zvacho, nekuti munhu asangana nedambudziko revhaiorensi mapurisa anofanira kunge aripo kuripota nyaya. Saka ndo panofanira pagadziswe nehurumende kuti zvinozofamba sei kuti meji tiragozowana nyaya ichibva kunani, ichibva kumupurisa.
Vachitsungo vanoti zviri kuitwa zviri kuratidza kuti pane shanduko pamaitirwo matsva ari kuita hurumende munyaya dzesarudzo.
New dispensation ivapo varoratidza kuda kuita free and fair election, which zvinhu zvakanakawo futi kana tichipinda muelection.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muZANUPF mudunhu reMashonaland West vasimba rashe Ziyambe vanoti zvakanakira kuti vose vanonyepera kuzhamba pasina zvavaitwa vachanyara sezvo pasina mhirizhonga ichaitwa. Hurumende yakazivisa kuti vatongi vanoti muzvare Jesi kufa vaFelix Mawadza vemuchinoi vatakudzwa Gwazembe vekukadoma, vase muchitumwa vekukaroi, vaFelix Chaurumwe vekuchegutu navatoende pizho vekukaribha vachatonga nyaya dzemhirizhonga mudunhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Komiti yedare reparamende inoona nezvekugarisana kwakanaka kwevanhu kana kuti Labour and Social Welfare nhasi iri kutanga kunzwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi iri kupomerwa vamwe vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti Department of Immigration. vashandi ava vakatyorerwa kodzero dzavo vanonzi vakatomiswa mabasa. Vaimbova mutevedzeri wegurukota mubazi rezvemukati menyika vaovedhimwa Muguni vari kutarisirwawo kupa umbowo kukomiti iyi. Vashandi vakawanda vanoti vakamiswa basa zvisiri pamutemo, vamwe vachipomera vakuru vakuru mubazi iri mhosva yekuita tangawandida nemadzimai kuti vakwanise kukwiridzirwa pamabasa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanonzi vakatopiwa tsamba yenyunyuto yakabva kuvashandi ava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Zulu Studio 7 abata vaRobert Williams vanove mumwe mushandi akamiswa basa mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iri.
Hongu vari kudzeya zvavo bhati tine kunyunyuta maringe nemafambisiro ari kuitwa nyaya iyi. Takabudikidza zviri kuitwa kune mamwe makomitis, ndoona sekuti yedu iri kunonoka kufamba. Chikonzero handizivi, nokuti kumashure uko pane paifanirwa kutestifaya vaMuguni before the parliament vakarambidzwa. Zvinova zvakatikashamadza kusanganisira naye vaMuguni, todayira kuti vakakashamarawo kuti zvii zviri kuitika, kuti tiripo pakuti tibudise chokwadi. But zvinenge zvinotaridza kuti pane varipo kuvharidzira chokwadi.
Ungatozoti chii chaizvo chiri kupa kuti muGunun'une zvii zvinenge zvichiitika kubaziri?
Baziri rine uori sokutaura kwatakaita. Pane nyaya yekusabatwa zvakanaka kwemadzimai, koitavo kusabata vashandi zvakanaka. Ndikati tine gwaro rakanyogwa rinotsanangura zvakawanda zvekuti taitarisira kuti even veparliament veLabour Committee vaidai vakatopinda mundima kundoona kuti zvaita ugwa izvi ichokwadi here kana kuti inhema, sezvo zviri zvinhu zvavanenge vachiitika. Asi tinoona kuti mafambisirwo ari kuitwa nyaya yacho anotaridza kuti vakuru veimmigration vari well connected, kuti uori hwavo hube pachena. Zviri kutora nguva ende vari kupuwa nguva yekudistroya evidence ingaitaitaura kuti ndo zvavari kuita.
Nyaya iyi yakatanga rini chaizvo pamakatanga kuchema chema sevashandi?
Ndofunga zvatangatanga munguva yavakembo mahadhi, ndobva zvakatanga vanhu vachinyora zvemaanonymous letters. Vakazovuya vachombo tikainda tikandoona vachombo, vachombo vakatiti aiwa chionai vaMuguni mutauri nyaya dzenyu dzose. Tikagara pasi navaMuguni tichivaudza nhunha dzose dziripo, vaMuguni vakatiti no, ndava kuchiongorora nyaya dzenyu. Ende ndopakazouyavo this new dispensation, vaMuguni ndobva vamisiwa. Ende patakazenge tava kuenda mberi kupublic service takainda, pakusina chimuko chaibuda kusvika tazofunga kuti tinyorere speaker of parliament vanova vachokuda. Tichibhuka appointment navo vanova vakazotipa mukana wekuti tionane neveLabour Committee. Ende chakanyanya kutifadza taenda kuLabour Committee ndezvekuti takataura mupfungwa dzedu tikavapa baro ratava tinaro, tikavabvunza kuti imi sekomiti mune meno here ekudhila nevanhu ava, nokuti vanhu ava vari well connected. Vakativimbisa kuti vane meno, asi chotishamisa ndechekuti varume ava vakaramba kutaura kusvika parinhasi hapana zvavakaitwa. Toshaya kuti meno atakapromiswa kunzi komiti yaiti ine meno aripi. Tobvapo toenda pepiri, pane paifanirwa kuzotestifaya vaMuguni sezvo vari minista vataidhila navo, tichivaudza nhunha dzedu nezviri kuitika mudepartment. Musi waifanirwa kuzoti vaMuguni vahopa umbowo hwavo, vakabva vanzi varege. Ende mashoko atakawana aitaura kuti vamiswa kubudikidza nekubva kwetsvagiridza ngaaitwa naSpeaker of Parliament ndewangapa dariti zvekuti komiti imbomira kutora umbowo kubva kuna vaMuguni. Saka isu takazoda kuzondobvunza vamudenda kuti zvarevei. Ndobva tandoona director wavo tikatsanangura zviripo. Director wavo akazotibhukira appointment achititi vaone. Zvikanzivo vamudenda vati tinovaona kubudikidza nokuona Speaker of Parliament vanova vachokuda. Vachokudai vakazoonekwa vakativimbisa kuti mushure mevhiki mbiri nyaya yedu inenge yava kutanga kuitwa patsva. Bati chionesa ndechekuti vanhu ava vari kupuwa mukana wokuviga umbowo hunhu hwataitaura ndozvavari kuita. Vamunangagwa vari on record vachiti havadi corruption. Tiripo pakuexposa vanhu vari kuita corruption, asi hapana action iri kutogwa. Handizivi kuti zvarevei.
Tiri kunzwawo kuti makaendesa tsamba yenyunyuto kumutedzero wemutungamiri wenyika vaChiwenga. Mukatudzoti zvakafamba sei apa?
Hongu, ndodaivira kuti wanga uri musi wa11 May. Ndakanga ndada kundoona mutedzero mukuru wenyika vaChiwenga, zvikanzi munovaona kubudikidza nekunyora gwaro. Ndobva tanyora gwaro tichitsanangura mafambiro atakaita kwatakabva nepatasvika nezvikonzero zvaita kuti tioona sokuti ivo ndo umwe vamwe vangapedza dambudziko ratinaro. Ndo batasia bariro uru kuhofisi pavo. Na nasi taka mirira mtu uro kupa kwa wari. Nukuti sezunu za tiliku zaoti tulikita zunu zilipachena. Atina kuda kuvanza kunevamu ya wataka kopa kuna minister of home affairs. Wampofu wakatinda utawona tanda tanyuri na wachiwinga. Secretary we home affairs pemseki. Kampa yake kopi. HR home affairs kampa yake kopi. Makomishina za upublic affairs tika wapa yao kopi. Ve immigration wakarampa kujinda. Tika nyora kutivarampa kujinda. Asitaka wapa yao kopi. Nukuti asizu zeche wanje wanje. Inya ya ziripache na zirakata ura kutibizu. Ndeo zirikitika. Zawa kudawa ne masimpa wane meno. Kutivatunde mfield wando ona kuti. Ndizo irika na kuti inema.
Mumwe mushandi wekubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika reimmigration vaRobert Williams vari parunare na Blessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Vechidiki vebato rezano PF mudunhu reHarare vari kuronga kufora migwagwa yeHarare mangwana chipiri senzira yekutsigira nayo mashoko emutungamiri webato ravo uyezve vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye vachiramba mhirizhonga. Mumiriri wezano PF kuUnited Kingdom neEurope yose vaNick Mangwana vanoti vechidiki ava vafunga kutora danho iri mushure mekuona zvinoitika munguva yesarudzo mune dzimwe nzvimbo zvekuti vechidiki ndovanonyanyoshandiswa mumhirizhonga. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti danho revechidiki vezano PF rekuda kufora musi mumwe chete uri kuitwawo kufora neveMDC Alliance kuda kukanganisa kufora kwevanopikisa hurumende ava avo vakazivisa kare kuti vacharatidzira nechipiri vachienda kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission pamwe nemutungamiri wenyika. MDC Alliance inonzi iri kuda kufora ichinyunyuta nekusavandudzwa kwavanoti kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Asi vamangwana varamba maonero aya vachiti zviri kupindirwa migwagwa nemapoka maviri aya zvinhu zvakatosiyana nekudaro hapana kupikisana. Vechidiki vezano PF ava vari kutarisirwa kubatana nenhengo dzemasangano anotire National Youth Service Zikosu vana vevakarwa hondo yerusununguko pamwe nevezilo wako. Ngatinzwe hurukuro yataita navamangwana pamusoro penyaya iyi.
Muzviitiko zvinoitika munyika especially panguva yesarudzo chinowanzoitika ndechekuti mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana kunogona kuita mapopoto kerenyenyene pesese rakasiyana siyana zvichibvamo vana vedu vechidiki vayouth ndivo vanowanzoshandiswa nemapato kuita mhirizhonga nekumanikidza nekuita zvimwe zvisiri pamurawo wedu nebumbiro rine mutemo mukuru reconstitution. No, mayuth ezano PF vafunga kuti vaunze yatinoti muchirungu awareness yekutaridza kuti aiwa nyika yedu isusu yeZimbabwe yakavandudzwa kubva pachinhano chekuti vakunhu vaiita zvokurwisana zvokutukana nezvokurovana maererano nokuda kwesarudzo. Nemhaka yekuti nyaya iyoyo yekutukana, kurovana nekurwisana inenge iri pakati pemayuth, saka vafunga kuti ivo vakafamba vachiratidzira kuunza awareness zvinoita kuti zvitekenyedze pfungwa dzevakawanda kuti zveshuwa kana vechidiki vati izvi handizvo zvatiri kuda, saka ari kuzvida ndiani? Saka acharwisana navamwe ndivanani? Nokuti kuzano PF hakuna munhu acharwisa munhu, nokuti vechidiki vacho vari kutoti bodobodobodo izvi hatizi kuzvida. Ndosaka muchiona kana mamapato aripo anoincluda National Youth Service, anoincluda emastudents ezikosu, vanoincluda vana ve mauzete and so on. Vanhu vechidiki vese wokuti vanhu vanofunga kuti ndizvo tsvimbo dzevanhu vakuru, zvino kana vati isu hatisi tsvimbo yemunhu, kurwisana nezvimwe zvezvanhu zveZimbabwe zvine kodzero yekusarudza vatinoda, ndizvo zvavafunga kuti vakaita tinotowoyo ataona mamwe maonero mamwe ndianizvi.
Asi kava mangwana tinonzwa kuti musi wa5 June iwoyu weMDC Alliance wanga vakatogara vakaziisa kuti vachanga vachiforawo vachiratidzira zuva iroro. Haizoonekwa here sekunga kupikisa kufora kweMDC Alliance kana yatingati counter match?
Aiwa, tinonzi counter match ndo chichocho. Hakuna chinhu chinonzi counter match. Counter match ndiye kuti avo vari kuti toda zvakati, avo vari kuti hatidi zvakati. Hati muri kuona, ndiye chinonzi counter match. Iye muchirungu tingatoiti parallel match. Nokuti madonjo ekufamba kwavari kuita kwakatosiyana. Hakusi kuti avo vari kufamba vachiti tinoda free and fair elections, avo vari kuti hatidi free and fair elections. Aiwa,
ukazvitarisa zvinotongoenderana zvose kana tiparwa machi ava kuda vari kuti toda maelections akanaka anejekerera akaita so ava vari kuti tine kuti vanhu varwisana pamaelections tingati vari kuenda direction imwe vanhu ava hapana kana kumbopikisana hapana kunetsana zvese zvavari kuda one thing vokuti vari kuda mafriend fair elections saka hameno kuti vari kuita ziya mukati mekola mavo mune muhapwa wavo vatiri kubva kupi zvinhu zvokoro straightforward izvi vanhu vari kuda maelections anotaridza kuti iyi ndosarudzo yavana vezimbabwe FDC alliance ndo zvairi kuda ZANU PF ndo zvairi kuda UPA ZANU PF iri kutaura shoko rimwe chete inotaura neMDC asi ava vari vezanu PF vangotora chunhu 1 vakati hatidi mhirizhonga ndo yavo yavari kufamba nayo yemhirizhonga kunyanyanyanya hatidi mhirizhonga hakuna ropa rinofanira kudeuka kuti umwe munhu atonge hapana mwana womunhu anofanira kufa kuti mwana womumwe atonga ini ndinoona kunge iri meseji yakanaka zvikurini
vati vatopiwa here mvumo nemapurisa yekufora tichiona kuti musi wechipiri ndiwo mangwana chaiwo
mukuziya kwangu handingofunga kuti pane problemu yacho nofunga vanoti fire police nokuti hazvina kutanga kutaurwa nhasi zvinhu asi kuti nhasi ndopazvaputika saka I want to be sure kuti zvese zviri in order
tinoona kuti mutungamiri webato rezano pf uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vagara vari kungokurudzira kuti kwete kwete kunyaya dzemhirizhonga munguva yesarudzo panga paine here need kana kuti chidikwa-dikwa chokuti vechidiki vanga vachizongofora vari vechidiki vezano pf vasiri kubatanawo nemamwe masangano nemamwe mapoka
kana mukabatanidza mapoka namasangano zvinonetsa ndezvokuti hapana anozoziva kuti nhubu dzabva nekupi ZANU PF disciplined party, very disciplined. So kuti ZANU PF yakaita mamatches akawanda over the years, especially in the last 2-3 years. Mamwe acho angane zvakawanda wanda mukati yamuno. Muna kumbonzwa kana munhu 1 anonzi akatemwa zvake kana nechikadombo kana nechii. Kana shop 1 yakapazwa, handiwo maitire ZANU PF. Nyangwe tikaisa kana million panzvimbo hakuna mbonga mupopote neitika because tiri disciplined saka nokudaro zviri nyore sesu semusangano kuti tiite zvinhu zvedu we can police our own functions sezvatinogaroita every function yezano pf no theft no nothing is a disciplined amwe mapato aya maona kuti tiite pamwe chete navo every function dzavo almost every one of them pane chinotoitika saka zvinozonetsa izvozvo kuti tizive kuti muparanzvongo wabva nokupi aiwa isu tikaita zvedu muchaona kuti zvedu zvinofamba hazvina kana muchokoto unoitika nyangwe tikaforana pakati peguta chaipo hapana kana muchokoto unoitika vanotengesa vanongosiyiwa vachizvitengesera hakuna anokava madhishi avo asi akurayivaya munoziveka zvavanoita
vanga vari mumiriri wezano pf kuunited kingdom pamwe nemueurope yose vanik mangwana vari parunhare kwakare kuunited kingdom nestudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vatanhatu vakaurayiwa vamwe makumi maviri vakakuvadzwa apo rimwe gomo riri pedyo neguta reGuatemala City rakatubuka richiburitsa usvusvu hunopisa pamwe nemadota kana kuti molten lava izvo zvakasiya misha iri pedyo yavharwa nechiutsi pamwe nemadota. Muzinda weWhite House unoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varikuronga kudoma vanofarira zvekuchengetedzwa kwetsika nemagariro uye vachibika mafirimu vaMichael Peck semukuru weBroadcasting Board of Governors. BBG iboka rehurumende rinoona nezvemashandiro eVoice of America pamwe nemamwe mapoka anobatsirwa nemari nehurumende. Kutarwa kwezuva resarudzo dzegore rino nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera kwakavhura mukana kune vemapato ose zvematongerwo enyika kuti vachizvishambadza kuitira kuti vawane rutsigiro kuitirawo kuti vagozokunda musarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvare Salebonuhle mulambo vesangano rePlatform for Youth Development Trust kuti tinzwewo zvavanofunga vachienzanisa sarudzo dzegore rino nedzemakore akapfuura.
Ndingati hai zviro zvinotenga zvatikitei padoko ngendaa yekuti kudhaya vantu vanga vasikakoni kubareketa ngemapati maboka vanosapota. Zvizvi zvakatodzana nokutoti kutoona ada muntu weruling party neweopposition party vanga vasikakoni kutomboti vagarisane kana kutomboona navoreketa vechisheya ngekuyema kwakaita zviro munyika munomu. Asi mazuva ano tinotozviona kuti dzimweni dzenguva kazhinji kacho vantu vakukona kutomboshongana votomboreketa. And tingati tikaningira pandaa dzemuTV nanaradio kakawanda kacho vantu vakawanda vari kukokwa kuti vauye varekete. Vanouya adange vekuMDC vamweni vekuZANU vantu voshongana vokona kureketa vechihleya vechipa vantu ndxondo dzavo ngezviro zvakasiyana-siyana zviri kuitika. Saka panjira idzodzo tingati apapo hapo zvatichichei. Asi pane zvimweni zviro zvetingati hazvina kunyanya kuchita zvakatodzana nokutoti vemapati asiri kubusa vanokona kuba vechichema-chema kuti havasi kunyatsa kupuwa airplay yakawanda.
Taiona kwanga kuine maNGO, kwanga kuine mamwe masangano akasiyana-siyana vaiuya vachizookera nekutarisisa kuti sarudzo dziri kufamba sei. Rwendo rwuno ndivanani vari kudziokera sarudzo idzi?
Vari kuningira zviro zvakadaro kuna naEU, kuna naSADC vakakokwa, ana United Nations, vese maembassies akasiyana-siyana ana America nana Britain vakawanda vari kuningira. Vantu vari very interested kuziya kuti dispensation iyi tsvayapinda vari genuine here pazviro zvavanoreketa. Sakei vari kuda kunyatsa kuzviona kuti ngegwinyiso vanhu ava vari kubhuya zviro zvemene here kana kuti kungoreketa nje.
Titakaona kuchisainwa chibvumirano pakati peEuropean Union nehurumende yeZimbabwe nemaererano nekufambiswa kwesarudzo izvi. Zvingareve here kuti chiratidzo kune mapato anopikisa kuti rwendo rwuno zvauya nemuchinjiro unogona kuvaitira zvakanaka?
Tinokona kudaro kuti ada zviro zvingachicha. Asi tinonesa kuti vanokona kuda kukonvinsa vantu vari pabanze kuti isusu titori committed kuti zviro zvihambe ngenjira kwayo, handiti. But zvinokona zviri iri nzira yokuti vanyararidze ava vemaopposition parties ngendaa yokuti ava vanonga vechiti tine maelectoral reforms vetinoda. Hino kana mutarambidza adana EU kuti vauye vaona, zvinoronza kuti pane zviro zvemukufisha zvemusikadi kuti nyika yese tikelele izviziye. Saka vakavainvaita vakavakoka kuti ngavauye zvinonga zvichikomba kuti vari committed kunyatsa kuita zviro kwazvo, zviro zviri free and fair, zviro zviri transparent.
Vanga vari muzvare Salinobuhle mulambo vesangano rePlatform for Youth Development Trust vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuparura musangano wemabhizimusi vekunze nevemunyika vanoda kutanga mabhizimusi. Musangano wemazuva matatu uyu uri kutarisirwa kutanga nhasi uye wakarongwa neveInvest Africa, kambani inoita zvekudyarwa kwemari munyaya dzezvemabhizimusi. vamwe vari kutarisirwa kupinda musangano uyu vane chekuita nezveupfumi vachibva kunyika dzinoti Britain, America, Switzerland neSouth Africa ava vari kutsvaga kwavangadyara mari dzavo. Ivan Zininga wa Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwewo maonero avo nezvemusangano uyu.
Nyaya iripo ndeyekuti vamugabe vakabva. Vamugabe ndo vanga vachinyanyoshushudzana nemainvestors. Ndo vanga vakamira-mira nenyaya yokuti kana munhu wekunze auya muZimbabwe anofanira kutorerwa 51% iyo sara ne49%. Zvino pazvakagadziriswa izvozvo zvakatumira shoko guru chose kana kuti kuona kukuru kune vanoda kuuya kuZimbabwe kuti zvinhu zvashanduka. Zvechokwadiwo kana pasina vamugadhi, kana mukatarisa imi bumbiro ravachamisa kana neramunangagwa mukatarisa zveupfumi hwenyika, matarisiro avo haana kunyanya kusiyana. Saka vanhu vese nyika dzose pasi rose vave kukwidzana. Vangave vanhu vekumabvazuva kune kunana China, Russia vari kuvawo vachimanya chaizvo nekuti hapana ada kurashikirwa neZimbabwe. Zimbabwe inokosha muAfrica nekuti ine vanhu vakadzidza, ine vanhu vanoda kushanda, ine zvakare zvicherwa nezvirimwa zvakasiyana-siyana, ine zvakare climate yakanaka.
Nyika dzinana Russia nana China dzanga dzichiuyawo kuZimbabwe vachiitawo dzimwe hurukuro neutungamiriri. Taakuonawo idzi dzaakuuya iko zvino, vamunoona sekuti vanounza yatingati pundutso iri nani pane nyika dzose idzi ndevapi?
Hapana angabudise pundutso. Anobudisa pundutso isu vanhu veZimbabwe. Ndokusaka chinhu chikuru acho havasi vanhu vari kubva kunze. Chinhu chikuru ndisu isu vanhu veZimbabwe kuti tinoruka nyaya yedu seiko. Tikaruka nyaya yedu zvokuti munhu anouya ane unyanzvi hwake kunze odyidzana nemakambani ari muno muZimbabwe, togadzirisa kuti munhu iyeye asangoye kuchera chicherwa achichitora kuenda nacho kunze. Saka zvinotoda kuti hurumende inge yakangwarira, inge ichiisa mapolicies anobatsira kuti pave nemaligages kana kudyidzana kwemakambani ekunze nemakambani ari muno muZimbabwe nechekare, kuitira kuti muzuru zviende zvakare kutekeshere mumakambani ari muZimbabwe.
Kubva pabva vamugabe taona misangano nehurukuro dzakawanda dzaitwa maringe nezveupfumi hwenyika. Pane here chatati taakugona kunongedzera kuti ichi ndochatobuda munhaurirano nehurukuro dzese dziri kuitwa idzi?
Tiri kutongonzwa kuti pane kusainirana kwakachiitwa nevekuchina, nevekurussia, necommonwealth development yakati inochatwa 100 miliyoni. Tiri kunzwa kuti pane 4.2 bilioniya vanenge vava kutanga kungotarisa. Avazhinji vari kumbotanga vatarisa vachigadzirira kuitira kuti kana chinhu chiri pamberi pedu ichi maelections chabva, vanhu vanochitanga kumanya. Sekutaura kwandaita, pane mapipi ariko, nyika dziri kukwidzana, hapana nyika isa kusarira mashure. Imi wekuAmerica, hurumende yekuAmerica iri kutovaka embassy itsva ye200 million, inoratidza kuti vane kuvimba neramangwana reZimbabwe. Saka naizvozvo zviri kuratidza kuti vanhu vaikunze ava vamirira kungoti tikangoti isu tapedza maelections vaona kuti tiri kuenda nekupi, vanozvinosvitanga kumhanya manje. Saka naizvozvo iko zvino hapana kunyanya-nyanya kusimuka kwaita maprojects, asi kugadzirira kuri kunyanya kuitwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vemapato ezvematongerwo enyika vofara nekudomwa kwevatongi vematare achanzwa nyaya dzine chekuita nemhirizhonga. Komiti yedare reparamende inoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu kana kuti Labour and Social Welfare nhasi iri kutarisirwa kunzwa mhosva yekutyorwa kwekodzero dzevashandi iri kupomerwa vamwe vakuru muboka reDepartment of Immigration. Vechidiki veZANU-PF mudunhu reHarare voronga kufora migwagwa mangwana chipiri vachitsigira mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuramba mhirizhonga munguva yesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gifts Dube.